kongezi kuri kufamba zvakanaka takakoka vanhu vanobva kuma 10 provinces navapolitical parties tichionesana kuti chii chatingaita kuti tigadzirise education system muZimbabwe asi shoko rina varairidzi nderokuti havakwanisi kuti varambe vachienda kubasa kana pasina zvaita nehurumende kuvandudza kuti vakwanise kuenda kubasa saka vakazvipira kuti kana zvichireva kuramwa mabasa tomboramwa mabasa hurumende ichigadzirisa nokuti havakwanisi kutumira vana vavo kuzvikoro zvikoro zvaadhura iyo yavo ichiramba iri shoma iri ku800 uyezvo varairidzi havasi kuda kukwidzirwa mari vari kungoti vanoda mari yavo yavaitambira 2018 ichi kumayusa 450 US to 550 US.
Taona vachamisa vari kumusangano wenyu makoka here vamwe vatungamiri vemamapato
hongu takakoka zvikuru semapolitical parties maviri makuru ZANU PF neMDC tikatova reminder zvekare kuZANU PF tichii reminder navamangwana vanova ivo vakatora kuti vacommunicate tifunga kuti vachaudza vakuru vavo asi havasati vatiudza kuti sei vasina kuuya kuda vanongonyarawo kuti havana kuuya vachamisa vauyawo tafara kuti vauya asi tangovaudza zvekarewo kuti trade union nepolitics zvinhu zviviri zvavanofanira kunzwisisana kuti zvakati siyanewo trade unionism iishu yekuti tinolobha for an improvement yemacondition of service kune avo vanenge vachitonga uyezve tifunga kuti vanodawo kutonga vakurudzirewo hondo dzavarairi
saka pacongress apa panosarudzwa umwe utungamiri hutsva here weptuz zvinofamba sei
hongu panosarudzwa utungamiri hutsva vanhu vakadamwa kuti vaise manominations saka tiri pakuti tivhure manominations akatumirwa achakavharirwa muenvelope vokondesa all the positions but asati aona kuti envelope yakavharwa iyi inei
zvinoitwa riini izvi
zvinoita nhasi